Vatanga kutambira ngevebazi rehealth uyezve nema armed forces muZimbabwe. Asi mari inoshungurudza. Chokutanga ndechekuti haisi product yenegotiation. Iproduct yeone armed bandit unilateral offer necabinet. So itendensi yokungopa pasina nhaurirano haienderani nemaconditions of service nemalabor regulation. Saka tiri kuona kumbunyikidzwa kwekodzero dzavashandi. Chatinoona chekuti hurumende yaita mateya kuti yakungopusha down the throat yevarayiridzi navamwe vashandi zvainofunga kuti zvakanaka, izvo zvisingaenderani namalabor regulations emunyika pamwe chete nepasi rese.
Asika vamwe vanga vachitaurirana nehurumende vari kutiwo ka atsunya arwa.
Hapana kutsunya because tinozviziva kuti kubva muna January, February, kusvika kwa 14 March hurumende yaitiza nhaurirano nevashandi. Kwakuzongodanawo vamwe vashandi musi wa 14 March kunovapa zvainofunga. Hatisizvo, haisiyo procedure inoita. Chokutanga musangano wokutanga unoezvitenda anonzi maposition papers. Wechipiri wodiscasa maposition papers. Wechitatu woricha agreement kauti inonzi deadlock. Tazvibvisa deadlock torifeya kunonzi arbitration. Saka hazvina kufamba nemwero wamalabor regulations.
Saka imi muri kurongawo kuita sei, Dr. Joe?
Pari zvino tiri kukonsulta mamembers edu. Varayiridzi vari kuramba mari idzi kuti hadzibumbiuka, hadziguti mukombe.
Tiri kunzwawo kuti hurumende inenge yanga ichitioka yakaremerwa.
Isu hationese kuti hurumende yakaremerwa. Zimbabwe ina ma66 productive minerals. Tikatengesa maminerals edu mune zvakanaka, pane mari yakawanda inouya muhurumende. Chanesa ndechekuti kune varefu vanodya zvevapfupi nokureba.